manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 17, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyurenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party richizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa mudare reParamende sezvo dzisingamirire zvido zvebato iri. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObert Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa vachinzi vave nhengo yebato ravo reZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Muchikamu chekutanga chekubaya vashandi ava nhomba vanhu zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 39,550 ndivo vainge vabayiwa kusvika mukupera kwezuva rane zuro kubva panhomba dzinokwana kubayiwa vanhu zviuru zana kana kuti 100,000 dzakatanga kupinda munyika mwedzi wapera. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatambira dzimwe nhomba dzinosvika mazana mana ezviuru, mazana maviri ezviuru dziri dzerubatsiro rwakapiwa Zimbabwe neChina imwe zviuru mazana maviri iri nhomba inonzi yakatengwa nehurumende. Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights uye vakuru mubazi rezveutano kuMashonaland West vanoti vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwevashandi vemuzvipatara vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Nyaya yekuti vamwe vari kutenderedza mashoko anonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano manyepo iri kupawo kuti vakawanda vatyewo kubayiwa nhomba vachityira kuti zvinogona kuzokonzera matambudziko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Chiri kuita kuti pari zvinezvi tinge tichiona vanhu vari kubayiwa vachinge vakaita vashoma inyaya yekusanzwisisa kwevashandi vehurumende vezveutano nenyaya yevhaksini iririko iri.
Ko chii chiri kupa kuti zvidaro mubazi rakakosha zvakadai kurwisa chirwere cheCOVID-19?
Chokwadi chizere ndechekuti pane lack of communication, hapana kutaurirana pakati pebazi rezveutano, Head Office, Ministry of Health Administration, kusanganisira Health Service Board, nevashandi. Kubva patanga COVID, hurumende kubudikidza neMinistry of Health havasati vambodeedzawo vashandi kuti vagare pasi vechitaura nenhau yeCOVID-19. Zvinova zvakazotisvitsa pakuti vaccine rakangochuzwa rikauya, vaccine riri kubayiwa asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvunzo dzavanonga vainadzo.
Asika wakawanda wanotarisira kuti vashandi vemuzvipatara ndo vanofanira kunzwisisa nekudaro hapana kana chikonzero chekuti vadzidziswe nezvenhomba.
Chiri kukanganiswa, chiri kukanganwa hurumende ndechekuti petinonga tichibaya vaccine tiri kuti isu vana mukoti vana chiremba nevamwe vose vakufanira kubaiwa vaccine pari zvino, asi pavanonga vechibaiwa vanonga vatovavo maclients, vanonga vatovavo ivo like ordinary people vanofanira kubaiwa. Zvinoreva kuti vanofanira kupiwa information yakakwana inosanganisira ma side effects, inosanganisira kuti kana wabaiwa uchaprotectwa zvakadii nedzimwe mubvunzo dzingangonga dziripo dzavanonga vechida kuti vanzwisise. Endi kuti vazive izvi vanofanira kunga vechidzidziswa pese pese pavari. Saka izvi hazvina kuitika, zvinoreva izvo kuti vashandi vehurumende vezveutano pari zvinezvi information yavainayo ndei nongofambawo masocial media.
Pane dambudziko reyapa.
Information iyi inokwanisa kunga iri information yekunyepa isiri iyo, asi hapana information chaiyo chaiyo yazouya kwavari iri correct ichibva kuma authorities ichitaura kuti zvamaudzwa izvi nezvamuri kunzwa ndezvekunyepa, chokwadi ndeichi. Zvekuti pakaita mukana iwoyo wedialogue, mukana iwoyo wekutaurirana wekuti kudedzerwe marepresentatives evashandi tigare pasi tinzwisise togofamba pamwe chete nehurumende tichidetsera kuexplaina kutaurira kunana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vezveutano zvakanakira vaccine iri, tinofungidzira kuti panogona kuita shanduko panyaya dzenhamba dzevanhu vari kubayiwa.
Ko zvikasaitwa izvozvo pane matambudziko eyi?
Pakasaita izvozvo pangaramba paine umbimbindoga wekuti vari kumusoro vane information vanofungidzira kuti vari pasi vari kuziva, ivo vasiri kuziva, tinogona kuramba tichiita dambudziko. Saka isu tiri kuti hurumende inofanira kuti itore mapazi ose akakosha panyaya dzezvevaccine, vogara pasi votaurirana pobuda chokwadi, then vanhu tofamba pamwe chete vanhu vechiziva vese vaine information, zvinoita kuti tiwedzere namba dzevanhu vari kuvaccinatewa pari zvinezvi.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano riri kuramba mashoko aya richiti chinangwa charo ndechekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi zvichitevera kupinda munyika kweimwe nhomba zviuru mazana mana nezuro kubva kuChina. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vembenge vati nhomba dzichapinda munyika kutanga kwemwedzi uno kubva kuChina dzinosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Vamwe mubazi rezveutano vanoti mari dzekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 hadzisi kushandiswa zvakanaka, vachipa muenzaniso kusungwa kwemukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Portia Manangazira, vachipomerwa mhosva yeuori panyaya yakabva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention yekudzidzisa vamwe vashandi vezveutano mumatunhu nezvecovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 zvakakwana.
Hurumende iri kutaurira vanhu kupfurikidza atingati machannels akati wandei akati kuti kune mapepanhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, hurungwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfuurira nemisangano yavanogaranga vachiita vadzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu, asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, richiizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinosanganisira mumiriri weHarare East mudare reparamende vatendai Biti dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisisamirire zvido zvebato iri. Asi PDP inoti nengo idzi dzakapinda mparamende dzakamirira PDP mu MDC Alliance. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mutsamba yavo kuparamende uye yaverengwa mudare National Assembly nemutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, munyori wePDP vaBenjamin Rukanda, vati vasere ava vakapinda musarudzo vakamirira PDP muMDC Alliance iyo yainge yaumbwa nemapato manomwe zvichitevera chibvumirano chainge aita Musuwa 5 Nyamavuvu 2017. Vasere ava mumiriri we Harare East vatenda ibiti, mumiriri we Kambuzuma wa Willias Madzimure, mumiriri we Mbizo wa Settlement Chikwinya, mumiriri we Ngulumane wa Kukatwa Pulu, mumiriri we Pumula Amaisi Chelisle Mashangu, pamwene mumiriri we Mutasa South Vare Gaitsunga. Varukanda vati chibvumirano ichi chinoti mapato aya anoramba akazvimirira uye aisarudza nengo dzayamirira muMDC Alliance pasarudzo dza 2018. Varukanda vati vese vadomwa ava havachamirira PDP nekudaro vanofanira kudzingwa muparamende. Ngatinzwei vaMudenda vachiverenga tsamba yavarukanda.
The members listed below have by operation of clause 664 subsection A of our party constitution ceased to belong to the party and are hereby being recalled.
Vadomwa vese ava havasisiri nhengo dzebato redu pasi pechikamu 64 subsection A chebumbiro remutemo webato redu. Nekudaro vanofanira kubuda muparamende.
Varukanda vati vari kutarisira menduro kubva kuparamende. Tsamba yavarukanda yatumirwa kumapato aive muchibvumirano ichi anoti MDC Tsvangirai, MDC Ncube, Multiracial Christian Democrats, ZANU NDONGA, Zimbabwe People First ne Transform Zimbabwe. Mutauri wePDP Vanyori Zitakumalo vaudza Studio 7 kuti hongu bato ravo rakanyura tsamba ine zuro uye vari kutarisira kuti paramende ichadzinga vasere ava.
Ndechokuva recall muparamende nekuti mamembers ePDP saka havachatevere mainteresi edu vakasiya bato nokujoina rimwe bato saka vachikuvata recall.
Asi mumwe wavanzi vadzingwa muparamende vaMadzimure vaudza Studio 7 kuti havatomboziva kuti Rukanda ari kuda kuvadzinga basa ndiani uye patori nenyaya dzake dziri kumatare.
Chokutanga ndechekuti iye Rukanda wacho ndiani? Ukatarisa mugazeti ra2018 raitaura vanhu vari kukondesa maelections, unowana Rukanda ari kupeople's rainbow coalition kumasvingo, unowana Lucia Matsvenga ari mupeople's rainbow coalition intermediary. Izvi zvakaitika ndi2018 iyi. Tsamba iri kunyorwa ndiya2021. Rukanda ne the same section yari kutaura rukatatosiza kuita member if he was a member GPGP yacho.
Vabiti vati varukanda havana mvumo yekuvadzinga uyewo vatiwo vamirira kunzwa kubva kubata ravo reMDC Alliance kuti votora danho ripi.
Hazvi zvekuti tichaita sei tichagara pasi sebato reMDC Alliance toona kuti tinofamba sei, ndoichatipaunhu ruzivo kuti tofamba sei tichibva pano kusvika kumberi.
Nyaya yemakakatanwa nekusagadzikana kwezvinhu muzvikwata zveMDC kwakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kubva pazvakatanga gore rapfuura. Kusvika pari zvino MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora yadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu kubva kumatare eSenate neNational Assembly. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi sezvo zvakatomboitika zvekare gore rapfuura. Vatiwo izvi hazvifaniri kudzorera vemapato anopikisa kumashure, asi kuti vanofanira kubatana voramba vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu pamwe navaJames Makore vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachiti vaviri ava dzave nhengo dzeZANU-PF. kupinda muzanu PF kuhaviri ava kunotevera zvakaitwa wo nevaimbova nengo the MDC va Blessing Chebundo pamwe na amai Lillian Timvios avo vakasiya MDC Alliance vachinobatana nezanu PF. Vaviri ava vakatambirwa zvakare kuState House navamunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vagutu kana vamakore kuti sei vafunga kupinda muzanu PF bato ravaimboshora vachiti rauraya nyika. Munguva yavamogen tsvangirai vagutu vaive mutauriri webato reMDC vakapindawo muhurumende yemubatanidzwa vakamirira MDC vari mutedzeri wegurukota rezvemutemo. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirongwa chekubaya nhomba yeCovid-19 chiri kuenderera mberi muSomalia panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukura. Pane kakutyirwa kari muvanhu pamusoro penhomba iri kushandiswa yeAstraZeneca. Gurukota rezveutano muSomalia amai Fazwiwa Abika Nua vachiti vakabayiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona kuitira kuti vave nechivimbo nayo. Mapurisa emudunhu reGeorgia muAmerica akasunga mumwe murume nezuro zvichitevera kupfurwa kwevamwe vasere vakafa vatanhatu vavo vari vanhukadzi vane madzitateguru akabva kuAsia. Bazi rezvekudyidzana kweSouth Korea nedzimwe nyika razivisa kuti vanhu vakapfurwa ava vanhu vane nhoroondo yevabereki vakabva kunyika iyi. Kupfurwa kwevanhu ava kwakaitika panzvimbo nhatu dzakasiyana siyana dzinofaviswa pamwe nekupodzwa kwemarwadzo emuviri kana kuti massage parlors. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri Montgomery County nePrince County mudunhu reMaryland muAmerica zvinorarama neHIV zviri kukurudzirwa kuti zvipinde muchirongwa cheHIV engagement kana kuti HIVE icho chakanangana nekubatsira vasina mikana yakakwana. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rePacha Foundation rinova ndiro riri kutungamira chirongwa ichi amaitanya munemo vanoti chirongwa cheHIVE ichi chinobatsira nemari inobva kudunhu reMaryland. Jonga Kandemiri abata amai munemo kuti tinzwe zvizhinji.
Maita zvenyu vaKandemiri, wongu tine chirongwa chatakatuma nevedunhu reMaryland kuti tibatsire vasina mikana yakawanda muPrince George's County neMontgomery County kuti vavhenekwe vaonekwe kuti vane HIV kana kuti AIDS here kana kuti kana vagara vachiziva tovabatsira kuti vawane mishonga, mainsurance nezvimwe zvakadaro zvavakange vachishayiwa.
Vanotarisira kubatsirwa vanhu vakaita sei?
Vatiri kutsvaga kubatsira vanhu vanenge vakauya muno munyika vachibva kune dzimwe nzvimbo kunyanya kuAfrica, sekutaura kwataita chikonzero chiri chekuti manamba aivanhu vane utachiwana uhwu ari kuonekwa kuti ari kukwira kunyanya kune vanhu vanobva kuAfrica. Saka kana munhu uchiziva kuti haukwanise kuzvibhadharira mishonga yekuenda kwachiremba, unogamuchirwa muchirongwa ichochi chokubatsira kuwana mishonga. Kana kuti usina chekudya kana kuti chekufambisa kana pekugara pakatsarukana, zvinhu zvatiri kubatsira nazvo izvozvo.
Vana veZimbabwe vari kutambirawo sei chirongwa ichochi?
Chirongwa ichi chichiri kutanga, tichiri kushambadzira, tiri kutarisira kuti vana veZimbabwe pamwe nevamwe vese vanobva kuAfrica vachazvitambira, nekuti vedunhu reMaryland vakasarudzwa kuti vatume vanhu vari mukati nevanhu ivava vanobva kuAfrica. Ike zvino wedzimwe nyika watakashanda nawo vari kuchitambira zvakanaka. Ndingangotaura kuti panguva ino kune kuchechi kwatakaenda tikashambadzira, vanhu vakazvigashira vakauya vakatariswa vakabatsirika nechirongwa.
Nyaya dzeutano amai munemo inyaya dzekuti veruzhinji havadi kuisa pamhene. Vanozogutsikana sei kana kuwana chivimbo nechirongwa ichi kuti nyaya dzeutano hwavo dzinenge dzakachengetedzeka?
Ichocho ichokwadi chamataura vaKandemiri. Saka zvatinoita, tine website kana kuti padandemutande panorejista vanhu. Inini sezvandiri ndichishambadzira kudai anditozo zivi kuti ndiani aenda ipapo achinyoresa. Kunozoita vamwe vatinoshanda navo vanonzi navigators. Vanozoenda vachinotora information iyoyo vachiregister vanhu nekuzovataurira nzvimbo dzekuenda vachinotestwa. Iyi information inochengetedzwa kuitira kuti isazivikanwe nevanhu vasingafaniri kuziva sezvamunongoziva muutano. Muno munyika mune mitemo isingabvumidze vanhu kuti vashambadzire nyaya dzeutano hwevanhu zvinhu zvisiri pamutemo kuti zviitwe.
Chirongwa ichi chinonzi zita racho nekuti vanhu vanenge vaida kuzoti afunga kumbochitarisawo kunyange asina kuenda pawebsite penyu otarisa achitsvaga nezita rechirongwa.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nefoundation inonzi Pacha Foundation. Chichinzi Hive Engagement kana kuti HIV zvakamirira utachiona sekuziva kwamunoita HIV-E Engagement, HIV-E. Saka website yacho inobva yangotaura izvozvo zvekuti Hive ndozita rechirongwa. Saka vanenge vachida kupinda pachirongwa vakaenda pawebsite vanotsvaga pakanzi www.hivecare.org. zvakamirira kuti www.hivecare.org.
Pane mari dzinotarisirwa here kuti munhu mukubatsirwa imomo anozotarisirwa kubhadhara dzimwe mari?
Hakuna mari iri kutarisirwa kuti vanhu vabhadhare. Chiri kutoitika ndechekuti kana uchinge wauya kuti ndiri kuda kuteswa kana kuti ndiri kuda kubatanidzwa nekurapwa nemishonga, kune avanoti maincentives kana kuti zvipo zvidiki diki zvavanokupa kukoreketedza kuti waita chinhu chakanaka chekutora utano hwako uchihuchengetedza. Saka vanopa zvinhu zvakaita semagift cards, chikafu, kana kuti avanoti mapipi zvakaita semamask nezvekubvisa utachiona mumaoko, mahand sanitizers. Zvandingada kuwedzera ndezvekuti sekukupai kwandaita website yehivecare.org, organization yacho iripo paFacebook kana kuti paTwitter kana kuti paInstagram, kuedza kuti tishambadzire kuitira kuti vanhu vakawanda vazive nekuti chirongwa ichi chiri kungoitika kubva panguva ino kusvika panopera June. Saka hapana nguva yakareba yekuti tibate vanhu. Saka tiri kuedza kuita zvese zvatinokwanisa kushambadzira kuitira kuti vamwe vedu vese vazive vakwanise kuuya vachibatsirikana.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano Repacha Foundation, amai Tanya Munemo, vachitaura vari parunare muno muAmerica kuMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze uwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kubuditsa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvemitongo yavakapiwa. Dare irakati vasungwa vachanzi kuratsitsi vanhu vari kupika mhosva dzisingasanganisire umhondi, kubata chibharo, kupidigura hurumende, kuba zvipfuyo, mhirizhonga, kuba motokari nezvimwe. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa.
Taurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajere inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi panguva ino yatiri yeCovid-19 pandemic, zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujere. Vanoburitswa vachiona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati, vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki. Ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvo nekabhineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujere kana vasara ne kana vanenge vasevha chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera. Pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu takanangana nenyaya yekodzero. Chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajere, especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi. But zvinoda kubalansiswa as well. Tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda, kazhinji vanoti vachingobuda, vanotanga futi kupara mhosva.
Pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende, pane dzamunopokana nadzo here?
Pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence. Kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji. Vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende, vanenge vachinzi varatidzira, ofuchi kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvine kakusarudza kazvinako. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere, ndanganchishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty, kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzi ndopanogona kuti vanhu vazoita kakugununa, but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujere, it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita, pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri, asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupokani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburitswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda recovid-19. Chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Ndinoita pfungwa dzakadaro nenyaya yekuti mafungiro andiri kuita, dai chikonzero chaicho chiri chekuti kumajeri kusazara vanhu, tingadai tisingawani vaya vanoti kana varakidzira vonyimwa bail nyaya diki diki, woita nguva yakareba vachi apply bail, vachinyimwa bail variko kumajeri ikoko. Ivavo ndo vanhu vekuti havafani kuva vachinyimwa bail, vanofanira kungopiwa bail voenda kumba, votongwa vachibva kumba kuti kumajeri kusazarisa. Saka kurakidzawo kuti takamira pachokwadi ende tine muono wakanaka nenyaya dzekuzara kwevanhu kumajeri, hatifani kungotarisa nyaya imwe chete kudivi rimwe chete kuti vakatopiwa mutongo kana kuti variko kudhara vonzi ngavabude neamnesty, because panozovawo nekunyunyuta kwevagari vemuZimbabwe vachiona sokuti nyaya yeamnesty inenge yakunangana nekuburitsa vari mumajere vanosapota hurumende, asi avo vasingasapoti hurumende vachiwanikwa vari panyaya dzepublic violence vachinyimwa mabheu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu, zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere, munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti dzani vave reformed. Saka kana vakubuda vanogona vava reformed, but imwe nzira futi inogona kuti hurumende ishandise kana kuti vematare edzimhosva vashandise kuona kuti vanhu havazarisi kumajeri is to respect the right to bail in Zimbabwe.
Avo vangu vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Muzvare Lucy Chivasa, vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezo nguwa edia pera argeti mbotari samsure inao jakare. Mutungamiri wesanga norewa koti re Zimbabwe Nurses Association va ino kudongo. Vano tinyaye kuti vashandive muzvipatara vashoma varikubaiwa nomba ye COVID-19. Iru konzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Asi hurumende inoramba mashoko aya. Paramende yazivisa nasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato People's Democratic Party richizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisamirire zvido zvebato iri. Vaimbo vamutedziri wemutungamiri wemDCT vaObed Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachinzi vave nhengo yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi murare zvakanaka vateereri ndokusiyamudzwa naudze isindebele.
Soko izika disenda bako VOA ndebele.